vachitaura ku Pretoria Falls nasi kumusangano wekuchengetedzwa kwemhukadzi musango muAfrica, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vaudza vatori venhau kuti Zimbabwe yave nyika yagadzikana sezvo yave nemari yayo. Vati hurumende yavo inofanira kuroverwa maoko nekuti yakwanisa kudzora dhora remunyika. Asi vaimbova gurukota rezvemari vatenda ibiti vanova mumwe vatevedzeri vemutungamiri webato rinopikisa reMDC vanoti danho ratorwa nehurumende harishandi zvachose.
Chakaita kuti Zimbabwe irase mari yayo ichitora mari yekunze kwenyika kunyanyanya US dollar inyaya yekuti izvo monetary policy yanga yafeira, inyaya yekuti izvo tasingaproduce asi tichidya zvekunze kwenyika, inyaya yekuti vanhu vanga vasina confidence nemari yavo, inyaya yekuti black market yanga yakwira, inyaya yekuti inflation yanga yakwira. Zvese zvitinazvo nhasi musi wa25 June 2019.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paNelson Mandela Metropolitan University muzvinafundo Gift Mugano vanotiwo zviri kuitwa nehurumende hazvina pundutso.
Zimbabwe haina kugadzirira kuishandise mari yayo. Tinodeva kuti mari itsva inonzi Zimbabwe dollar idzoke. Sekutanga tinofanira tine stable economic environment yekuti inflation inofanira kunga iri single digit. Izvozvo kutaura kuno inflation iri pa 97.5%. Yaona exchange rate again anofanira kunga ari stable. Tinofanira kunga tine inonzi fiscal consolidation. Vanobata nezvemari kuminister of finance vanofanira kunga vasina zvikwerete zvinoda kubhadharwa. Domestic debt muZimbabwe chikwerete chiri kuma $9 billion. Saka chisati chabhadharwa ichocho mukaunza mari itsva pamunge tanga kuchibhadhara chakonzera mirizhonga kumari mari tanga kurikurudza simba.
Mashoko aya atsinirwa nemutungamiri werimwe bato rinopikisa remavambo kuSiledon Dr. Simba Makoni, avo vaimbovevo gurukota rezvemari.
Ivowo vaMnangagwa pachavo vari kumaputo vakatsanangura matanho akatevedzwa vaine tarisiro yekuti kuda kuzopera kwaSeptemba nyika inonga yaane mari yayo. Saka chaitika pakati pesondo rapera nanezuro chaita kuti vakurumidze mufast track muchirungu kuunza mari iyi chinombove chii. Isu tichitarisa tiri kunze tinoti ipanic. Vakatsongana nevashandi vehurumende vakati wandei vakavaudza kuti havachadi imwe mari kunze kweUS dollar, ndokubva vavhunduka ndokungoita papadzungu ndokungounza chimari chisina basa.
Ko, zvaitwa izvi zviri pamutemo here? Tabvunza Dr. Makoni.
Mutemo wenyika mamirira awakaita iko zvino. Kune mutemo wakatosungwa muparlament muna 2009 wokuti tadzima Zimbabwe dollar taakuunza yavakati muchirungu multi-currency system mari dzakawanda wanda. Saka mubvunzo wekutanga unobuda pachirongwa chakadaidzirwa nezuro ndewokuti zvinogona here kuitwa pasina mutemo unozvitsigira kana kuti uyu mutemo uripo usati wabviswa. Wazhinji wedu tiri kuona hurumende yakaita zviri kunzikwa mutemo.
Mashoko aya atsinirwawo navabiti avo vati vatombosimudzawo nyaya iyi mudare reparamende.
Hazvisi pamutemo ndazvibva kuzvitaura muparamende. The issue yemultiple currency yakatosotwa nenyaya yekuamenda Reserve Bank Act section 44A subsection 2. Tikazorera tinoshandisa mamultiple currency zvinhu zvakatemwa izvozvo neparamende.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaKalisto Jokonya avo vaimbotungamira sangano reConfederation of Zimbabwe Industries vanoti zvaitwa nehurumende hazvina kuipa.
Tindotona vaka zvinenge zviri nani. Vanhu vangaita zvavo pfungwa zvekuti maybe zvazvozvati munhu ane pfungwa yekuda kugadzirisa Zimbabwe kuti ngaive zvakanaka achazvitambira namaoko ese.
Mashoko avaJokonya atsinirwawo namuzvinabhizimisi vaGilbert Muponda.
Awa danho iroro rakatwa nehurumende ndizvozvo chaizvo zvakatotinonokeikuya ndozvaifanira kunge zvichiitika kuti kana iwe uchitenga chinhu muZimbabwe uri muZimbabwe here hapana chaungada kushandisira mari yekunze.
Muzvinafundo Mugano vanotiwo zvaitwa izvi zvikasabudirira vanuve vanenge vazvikanda mukanwa mamupere.
We are just hoping kuti paenda minister of finance kuChina dzimwe dzenguva vake vaina joka ikoko nekuti kadhi zavakanda iri renew currency dollar tikadhi zavakanda kuona patrikiti. Saka vakadzoka vasina joka inova foreign currency yekuita support dollar iri reitaita dambudziko tiri simbe ende zvavari kutaura yekuti mitengo yechazonge yachipa harizobudise kudaro.
Zimbabwe yakapedzisira kushandisa dhora rayo muna 2009 sezvo dhora iri rainge raramba richishaya simba. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, Dini Blessing Zulu.